Vatori venhau pavasvika pamusangano wanga uri kuitirwa iwo pamuzinda weZimbabwe uri muWashington. Patataurirwa isu kuti pachityo chanhasi panga pasiri kubvumidzwa kutorwa mifananidzo uyezve panga pasiri kudiwa vane mafoni vachitora mazwi kana kutapa. Vanga vari kuti ivo nekuti zvizhinji zviri kuitika zvinozowanikwa zvava pasocial media zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Iwe semutori wenhau wazvitora sei?
Tamboedza kuti tiedze kuyananisa taurani nevanga varipo kuti zvanga zvisingaite here kuti tikwanise kutaura navanhube mushure mechitiko chanhasi, asi vabva vanziwo vanga vari kuenda kunosangana nevamwe vemuno muAmerica, nhumwa dzemuno kana kuti vamiriri vehurumende yemuno muAmerica kwavanga vari kuenda kudhina. Saka zvasingakwanisika, asi tangokwanisa hedu kungobvunza kuti mafambirei vakangotaura nechirungu muchidimbo vato vapanze.
Ndezvipi zvakakosha zvataurwa navamutuli Ncube pamusangano uyu?
Pamusangano wanhasi vanga vane zvizhinji zvavanga vari kutaura zvakakosha, zvokuti ndatokatya madzwa kuti sei vanga vachikuda kuti vatori venhau vatape zvichibuda mumuromo mavo. Nokuti vataura ivo vachiti ino inguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe kwanise kuuya kuzodyara mari yadzo munyika, vachiti ivo pane tingati yemikana yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyaya dzezvicherwa mining. Vakati ivo kuti inguva zvekuti vanhu vadyare mari yavo pamusika wemari, uyezve vakati nyaya yehumhizha nenyaya yekudyidzana kana kuti yatingati tourism yekushanya nekushanyirana ndo dzimwe nzvimbo kungadyarwe mari nezvizvarwa zveZimbabwe. Asi vamwe vanga varipo vabva vabvunzazve vakati ivo vanhu vakakwanisa kunge vachidyara mari yavo imomo munyika vanozogona here kuiburisa tichitarisa kuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango, uyezve zvakataurwa izvo nehurumende yeAmerica nezuro chaiye kuti zvirango zvichaenderera mberi. Vanhube vabva vakurumbidza kudayira vakati chisingazive vazhinji ndechekuti Zimbabwe iri pakati pekutotaurirana neAmerica. Vakati ivo nhasi vange vatori kucongress vachitaurirana nemasenata panyaya yenyaya iyoyo yezvirango. Saka vati nyika ichaenderera mberi ichiedza kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica.
Semaonera kumavhelete zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC nevamwe vauya kuzoona vamutuli Ncube vachitaura, vanga vachigutsikana here nemashoko egurugota rezvemariri?
Vachitataura navo mushure memusangano uyu vanga vari kuti chanyanya wafadza ndechekuti vaNcube kunyange zvinhu zvakaoma munyika vakwanisa kubuda vakawanikwa ivo vachitaura. Kunyange vamwewo vanga vari kuti zvavari kunzwa zviri kuitika kumusha pari zvino nehama neshamwari dzavo zvakati siyanei zvimwe zvacho zvinopokana nezvimwe zvanga zviri kutaurwa navaNcube. Asi vanga vari kuti ivo changovafadza ndechekuti kunyange zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka, vaNcube vabuda pachena vakauya vachiedza kutsanangura sekutaura kwaitawo vamwe vanga vari kuti dai zvanga zvichikwanisika vamwewo makurukota vachiuyawo vachiita sezvinhu kuita vaNcube izvozvi panguva ino.